musangano watinoita gore negore mabishopi eZimbabwe Council of Churches vane saka vanga vane musangano wavo wekupera kwegore nhasi kuno kuBulawayo vachitarisa zvakawanda zvine chokuita nebasa ratabva mukuita muna 2018 asiwo vachitarisa mamiriro akaita kunze uyezve nezvatiri kutarisa kumberi muna 2019.
Saka chataurwa musangano uyu
chekutanga vatarisa mamiriro akaita zvinhu kurema kuri kuita zvinhu mukati menyika vachitarisa kuti ndezvipi zvavangaita ivo semakereke kubatsira situation yenyika yedu. Saka paitwa zvatingati zvibvumirano kana kuti maresolutions akanangana nemamiriro akaita zvinhu asiwo zvinobatsira makereke kuti ave relevant actor kana kuti itambe jana rakakosha mukugadzirisa zvimwe zvezvinhu zviri kurema mukati menyika.
Pane zvimwe zvamaona zvinofanira kutariswa ndezvipi?
Pachekutanga ndechokuti iwo makereke pachawo ane nyaya dzaanofanira kugadzirisa mukati. Mune makereke ari kutambudzika nemaconflict mukati mavo, izvozvo vanofunga kuti naivo vanofanira kumagadzirisa, nokuti makereke asati akontributa mukuvaka nyika anofanira kukwanisa kugadzirisa mamwe amachallenges avakatarisana nawo mukati medzikereke. Asi vaonazve kuti kubva patakabva pamaelections kupatsanuka kwakaita vanhu hakusati kwanyatsokupora zvakanaka, nenyaya yekuti vamwe vanenge vachitaura kuti tinofanira kufamba nyika ichienda nokupi, asi vamwe vachitaura nemashoko anotaridza kuti hatigoni kufamba tichienda nenzira iyoyo. Saka iyo koko kusatenderana kurimo mukati nenyika zvikuru muvanhu vana manzwi akakora vari muutungamiri.
Chii chabvumiranwa mumusangano uyu?
Mabhishopu ari kufunga kuti zvinoda kutsvakwa nzira yekuti vangasangana manzwi avo here tikatanga kufamba ane nzira imwe chete. Ndokusaka vakurudzira kuti tipfuudzire mberi chirongwa chekuti tivake yatingati national consensus building process kana kuti nzira yatingabatsira vanhu vakasiyana mukati meZimbabwe kana kuti mastakeholders akasiyana kuti titsvake nzira yekuti tingavaka consensus sei kana kuti nzira yekupfuurira mberi sei hatiri pamwe chete senyika.
Saka zvino kubva pano apa moita sei?
Inotova nzira yakaparugwa zvishomanana, asi nhasi utungamiri hwemakereke hwatenderana kuti tiri kuda kuti tichiparadzira pfungwa iyi yokuti tingavakai national consensus building process chirudzii. Inotsvaka kuti titore vanhu vemapato akasiyana siyana, vanhu vemabhizinesi, vanhu vemakereke, vanhu vecivil society kuti pamwe chete apavakwe yatingati nzira yokushonganisa mbono kana kuti mafungiro avanhu vemuno muZimbabwe kuti titi tiri kupfuurira mberi sei tiri pamwe chete senyika. So this whole national consensus building process iri kutsvaga kuti tiwane nzira yekutaura pamusoro penyaya yekuti tisuva nani as a nation, kuitira kuti pasaita madiscord atiri kunzwawo kuti vamwe vanenge vachitaura neimwe nzira vamwe vachitaura neimwe nzira.
Ko hurumende irimowo here munyaya dzenyidzi? Muri kutaurawo here nehurumende?
Hurumende anofanira kunge ari mutambi akakosha panyaya iyi. Saka utungamiri hwenyika huchaturigwa nyaya iyoyi kuti hugoona kuti hungatamba jana rakaita sei. Tiri kufunga kuti iyi haizi nyaya yakatarisana nezvematongedzo enyika chete, asi hurumende inofanira kuti itambe jana rakakosha. While tichiita zvinhu zvose zvokuvaka economy, asi tiri kuona kuti nyaya yakakosha zvikuru ndeyekuti tivake ukama hwevanhu muno muZimbabwe. Saka waini wangu wachishanda kuti ekonomi yedu iti recover tukunga utinyaya kuwa kama kwa Mazimbabwe yaka kosha shukuru saka ndio ya tukunga kuti timbamanya nayo izu kuti kana kutitimanya nayo shakanaka urumende nifanange uchitamba ujana rayo kuti izu kufuri ambeli shakanaka.